Chikwata chemaorias nesondo manheru chakarohwa 1-0 neGini muSeptember 28 stadium. Kanove kekutanga kubvira makundano e-2017 Africa Cup of Nations atanga. Maorias ayo akasvika muConakry musi wemutambo vangadai vakakunda dai knowledge musona. Asina kutadza mukana akatarisana nemubati wepagedhe muchikamu chekutanga pamwe nekurovera bhora pabango muchikamu chechipiri. Asi zvikwata zviviri izvi zvakazosiyaniswa nechibodzwa chakabva kuna Guri Micheola ndeo kwapera maminutes 13 icho chakapa Guri mapoints 3 aive mumutambo uyu. Kunyange hazvo Guri yakapinda mumapoints masere nekukunda uku, Zimbabwe ndiyo iri kuenda kumafinari sezvo yanga iine mapoints 11 chete mutambo uyu usati watambwa. Maorias akasvika muConakry musi wemutambo mushure mekushaya ndege yekuvatakura kubva muSouth Africa musi wechishanu. Hurumende yakazobhadhara imwe mari yekuti Air Zimbabwe itakure vatambi. Zvakamira zvakadai, chikwata cheCapes United chasiyiwa nepoint imwe chete chete FC Platinum mushure mekukunda Triangle 2-1 kuGibbo Stadium neZuro. Zvikwata izvi zvaive zvakasiyana nemapoints 2 mitambo yekupera kwesvondo isati yatambwa, asi FC Platinum yakaita mangange 1-1 neZTC Kariba apo maGreen Machine aikunda Triangle. Highlanders yakaramba iri pachinhano chechitatu mushure mekurova Border Strikers 2-1. Uyu wave mutambo wechipiri wakateverana Bosso ichikunda. Sundo rino Highlanders iri kusangana neDynamos iyo yakarova chapungu nechibodzwa chakabva kuna Wisdom Mutasa mwana wemurairidzi weDimbare Lloyd Mutasa. Lloyd Mutasa anoti ari kufara nekukunda kwavakaita chapungu achiwedzera iye kuti anenge achida kuti izvi zvichiitika mazuva ese.
Dynamos nepatiri takaenda kungezi hatina kukunda, saka tanga takatarisa takatarisira kuda kutoro mapoints 3 zvinove ndo zvataita pazuva ranhasi. Asi tine shuviro yekuti tinofanira kutiwo tikatora nhasi mangwana totora zvekwete kuti tikatora dzinguva toita futi toenda tonoita draw kana kudyiwa.
Mutasa anoti vanofanira kugadzirisa nyaya yemikana yavari kuwana vasingashandise kana vachida kupedza vari pazvikwata 4 zvichapedza zviri pamusoro-soro mwaka wenhabvu wegore rino. Murairidzi uyu anoti nyaya yekunwiswa kwezvibodzwa ibasa guru revarairidzi achitarisa iye kuti kwatambwa mitambo 22 hapana kana mutambi mumwe chete asvitsa zvibodzwa 10.
Ivo vanhu vari kugwehesa zvibodzwa mazuva ano kana 10 chairo, nepatasvika apa hapana atagwehesa zvibodzwa 10. Idambudziko zvatiri sevadzidzisi venhabvu, asi mukana wacho wekuti mabhora ava anopinda anenge aripo. Asi ticharamba tichiedza tichikurudzira vakomana kuti zviite.
Murairidzi wechapungu Johnny Kadzino ari kuchemawo nenyaya imwe cheteyo, nyaya yekuti vatambi vake vari kutamba zvakanaka asi zvibodzwa zviri kuramba kuuya.
Especially nyaya dzekusagohwesa ndo dziri kuti afekta, tiri kutamba zvakanaka but bhora richinoverengwa mascores.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Harare City 1 Ngezi Platinum 0, Haumain 1 Choloto Pirates 2, Blue City 1 Mutare Rovers 0. Kwatambwa mitambo 22 zvikwata 4 zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 44 points, Capes United 43 points, Highlanders 38 points, neZPC Kariba 35 points. Zvikwata 4 zviri pasi pasi ndeizvi. Wange 27 points. Mutare City Rovers 18 points. Cholocho Pirates 16 points. Ne Border Strikers 13 points. Cholocho Pirates ne Border Strikers zvatarisana nekuenda kudivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.